Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechipiri mbudzi 12/2019 makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Chirongwa ichi chiri kubuda live izvozvi paFacebook page yedu yeVOA Shona. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chanhasi. Hurumende nevana chiremba vari kuramwa mabasa vabvumirana pane angavabatsira mhurukuro dzavo. South Africa yave nemitemo mitsva inobvumidza kupinda nekubuda kwevana vasiri vemunyika iyi vasina mamwe magwaro. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Hurumende nevana chiremba vari kuramwa mabasa vawirirana kuti sangano reCommunity Working Group on Health rive rimwe rinovabatsira kuvayananisa mukusawirirana kwavo. Vana chiremba vakatanga kuramwa mabasa musi wa 3 Gunyana vachiti vanoda kuwedzerwa mari dzavanotambiriswa pamwedzi, asi hurumende inoti haikwanise kuzadzikisa zvimwe zviri kudiwa nevana chiremba ava. Kunyangwe hazvo dare relabor court mwedzi wapera rakati kuramwa mabasa uku kwainge kusiri pamutemo, vana chiremba vari kuramba kudzokera kumabasa. Izvi zvapa kuti Health Service Board iumbe makomiti ekuranga vana chiremba, zvapa kuti vamwe mazana maviri negumi nerimwe adzingwe basa, vamwe mazana matatu negumi nevashanu vakamirira kutongwa. Ko sei Community Working Group on Health iri kuda kuve mutongi gava? Blessing Zulu, West Studio 7, abata mkuru we sangano iri vaItai Rusike.
Nikubatikana zvikuru nekusawirirana kurubitsira pakati pana chiremba nehurumende vakingati ndeye murungu wavo, nekuda zvekare kwekureba kwaita makakatanwa. Izvo zvaita kuti kuzvipatara uku kuite dambudziko guru rekuti vari zhinji havasi kukwanisa kunge vachibatsirwa kana vaenda kuzvipatara, sezvo munoziva kuti ruzhinji rweZimbabwe harina yatingati medical insurance iya, zvichireva kuti vanotoponera kuzvipatara zvehurumende. Saka zvipatara zvehurumende kana zvisingasevenze zvoreva kuti vanhu vari kusangana nedambudziko guru rekuta kunge vasingawane kurapwa, vasingakwanise kubatsirwa kana vaenda kuzvipatara. Ndosaka isu takava nekubatikana zvikuru tikati aiwaka ngatiitei mutongi gava tiedze kuyananisa ana chiremba nehurumende kuita kuti dambudziko iri rigadzirisike, vana chiremba vadzokere kumabasa. Asi chete kwete kungodzokera kumabasa chete aiwa, asi vadzokerewo kumabasa vachifara, vakwanisa kunge vachienda kubasa vachiwanawo mari inoita kuti vakwanise kunge vachienda kubasa vakasununguka uye vachifara. Saka ndosaka isusu takati pamasvondo mairi apfuura takati aiwaka ngatigarei pasi tiite hurukuro tigadzirise zvinetswa zviripo, veruzhinji vakwanise kunge vachiwana chiutano hunoita kuti vanhu vapone kana vasangana neurwere.
Asi pane chichabuda here panhaurirano apa tichiona kuti ivo vamwe vana chiremba vacho vanotodarika mazana maviri vatodzingwa basa?
Izvi zvekudzingwa mabasa ndoda kudarika kuti hurumende dangoratidzawo kuti mukuru ndiani uye ane simba ndiani. Asi pari zvino izvi nyika yeZimbabwe haikwanise kunge ichidzinga chiremba kana mumwe chete zvake, nekuda kwekuti ana chiremba vedu vagara vari vashomanani, zvoreva izvo kuti chiremba mumwe chete anenge achisangana nevarwere vakawandisisa zvisingasinge zvichitarisirwa takatarisa bumbiro reWHO. Saka zvekudzinga kuri kuitwa izvi aiwa totarisira kuti zvichapfuura uye zvichakwanisa kuitwa reverse ana chiremba vazodzokera kumabasa. Asi hurumende inenge ichidaongoratidza kuti mukuru jongwe ndiani ndosaka vana ava vari kunzi vadzingwa mabasa asi sezvanamboreva kuti Zimbabwe haikwanise kunge ichidzinga chiremba basa nekuda kwekuti ana chiremba vagara vari vashoma nechekare.
Tichitarisawo bhajeti regore rinouya iri, muri kuona richikwanira vana chiremba here kana kuti pane zvakawanda zvirikudawo kuitwa futi?
Bhajeti regore rinouya richatoita kuti zvinhu zvitonge zvichiita yandingatoti wese pachirungu iya, nekuda kwekuti mukatarisa bhajeti ratiri kuita iye zvino izvi, ibhajeti riri kuitwa nemaRTGS nemabhondi. Zvoreva izvo kuti tine inflation iri pamusorosoro zvikuru. Saka by the time budget iri parinenge rakuzoimplementwa, mari yacho chazvinge isatotengi zvamuchose. Saka gore rinouya ndotarisira kuti tichatova nedambudziko rakakurisisa.
Mukuru wesangano recommunity working group on health Vaitai Rusike vange vari parunhare muHarare nestudio 7. Gurukota rinoona nezvemukati meSouth Africa vaAaron Motsoaledi nechishanu chapfuura vakasaina mutemo mutsva unobvumidza kupinda nekubuda kwevana vasiri vemunyika iyi vasina mamwe magwaro pamusoro peyekufamba nawo. Mutemo uyu unonzi uchabatsira zvikuru vana vane vabereki vekuZimbabwe apo vanga vachimanikidzwa kuwana magwaro akaita semaafidavit kana tsamba inobva kune mumwe wevabereki kana mwana achifamba nemubereki mumwe chete kana kufamba nemunhu anenge asiri mubereki wake. Bazi rezvemukati neSouth Africa iri rinonzi rakatozivisa mamwe mapazi anosanganisira rekupinda nekubuda kwevanhu nezveshanduko iyi. Jonga Kande miri weStudio 7 aita hurukuro nemukuru weHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica vaDewa Mavinga.
Tichizvitarisa idanho rinorerutsa pavabereki kana kuti mubereki mumwe chete kana achida kuti afambe kushanyira South Africa aine mwana, zvinorerutsa. Asi ngatiregei kusaona dambudziko guru riripo rekuti maitirwo eSouth Africa kubazi rinoona zvekufamba kwevanhu kupinda muSouth Africa nezvimwe kune matambudziko akanyanyisa kuwanda asati agadziriswa. Kureva kuti vaMotsoaledi vari kubata bandiko diki diki rinorerutsawo ndima kwavari senyika yeSouth Africa kuti vakwanise kuwana vashanyi vakawanda zvinounza mari kunyika yeSouth Africa. Asi matambudziko mazhinji asati abatwa anosanganisira vapoteri vari kukumbira kuti vawane mapepa akakwana uyezve kuti vana vanenge vari muSouth Africa vagone kuenda kuzvikoro mapepa akwane evanenge vachitsvaka upoteri. Ibasa guru rinofanira kuti riitwe iroro.
Asi tichitarisawo iro danho irori kana mutemo wekurerutsa kufamba kwevana uyu, hauzoita here kuti pange paine nyaya dzekubiwa kwevana vachingopinzwa muSouth Africa nekuti unenge warerutswa?
Dambudziko guru ranga riripo riri kuramba riri pane huori hunosemesa huri kuitika panzvimbo dzekupinda kumabhodha kuBeitbridge kupi kupi. Huori uhwohwo haupedzwe nenyaya yekurerutswa kwemapepa yaiitwa iyi, nekuti vanhu vanenge vachiti vakapuwa mari yechioko muhomwe vanobva vatarira divi vachirega vanhu vachipinda nevana kana kuti nezvimwe zvakasiyana zvisiri pamutemo. Kureva kuti kana pachida kuti pagadziriswe dambudziko kuti ripedzwe rekuti kusapindwa vana zvisiri pamutemo kana kuti vasabiwa kana kubvutwa, chikuru chinofanira kuti chigadziriswe kupedza uori huri muvapurisa nevanoshandira Home Affairs yeSouth Africa kumabhodha ikoko. Ndodambudziko guru iroro risati rapera ratinogara tichiona nguva nenguva, kuti kana munhu akangosvika aine kamari ingava 20 rand ingava 50 rand ava kutowana mukana. Ndodambudziko guru iroro risiri kugona kupedzwa nenyaya yemapepa.
Ko, munoona vabereki vachitambirawo sei mutemo uyu, nokuti kune vamwe vanenge vari mukunetsana michato yechigurwa vachirwira vana, hazvizoita here kuti vange vachinetseka zvakanyanya vamwe vaakutiza nevana nenzira iyi?
Pakuona kwatanga tichiita, nzira yanga iripo yanga ichingoomesa chete isingagadzirise dambudziko revaya vanenge vachinetsana panyaya dzevana. Tinoziva kuti iko zvino mitemo iriko yakaringana yekuti kana paine kunetsana ikoko, bvumo inenge ichifanira kubva kumatare edzimhosva. Kureva kuti izvozvo zvinofanira kuti zvirambe zvakangodaro hadioni pachiita dambudziko rinowedzera asi chiripo chinobatsira chaitwa apa kurerutsira mubereki panenge pasina dambudziko kana kushungurudzana anenge achifanira kuti afambe nevana nekuti zvanga zvichidiwa panguva yapfuura anga ari mapepa akawandisa anga achinzi mubereki wega wega anofanira kunge ainawo achizoasvitsa panzvimbo yekupinda muSouth Africa nekubuda kwachona kuva nenguva uchifanira kuenda kumapurisa kunyorerwa affidavit kuuya nemabirth certificate kuuya netsamba dzakasiyana siyana zvese izvozvo zvabiswa kurerutsa ndima asi handioni kuti zvingape dambudziko nekuti kune dzimwe nzira dzekuchengetedza vana kuti vasadiwe kana kubvutwa panopesana kana kupokana vabereki
Mukuru wesangano Human Rights Watch kuchamhembe kweAfrica vadhewa mazinga vari parunare kuCape Town neStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepa nau anhasi. Daily News mune nyaya inoti amai Grace Mugabe vakatuma vanhu kunobvisa nechisimba vanhu vakange vave kugara pane imwe nzvimbo mupurazi ravo. Daily News nekare mune nyaya pamusoro pekurwisana kuri kuitika mubato reMDC inotungamirwa naNelson Chamisa. Newsday mune nyaya yokupazwa kwakaitwa imba yegweta raNelson Chamisa vata vanhu mupofu. MuHerald, hurumende inoti iri kubvisa nzou mazana matanhatu kubva kwadzinochengetedzwa kuSavi Valley kudziendesa kune dzimwe nzvimbo munyika nokuti dzinonzi dzawandisa munzvimbo imwe chete. Zvino yasvika nguva yenyu vateereri veStudio 7 yekuti mutaure mega zviri mupfungwa dzenyu.
Ndinokukwazisai mese washamarari weStudio 7, ndinokukwazisai zvakare imi mese muri yeZimbabwe kubva vari mukati menyika newari kunze kwenyika ndichiti makadii henyu hama dzangu. Ndinoda kutenda chaizvo Studio 7 basa rairi kuita rekuburitsa nyaya dziri kuitika munyika vasina divi ravakarerekera. Tinozviziva hedu kuti kunyange kuine wane simba roda kudzima zvakanaka mune kuti munguva yatapfuura yeStudio 7 yada tombomedzwa kuitira kuti vanhu vaone kuvhara mainformation. Iye zvino tikatarisa chimiro chemukati menyika zvaakuti kana chingu wakuwara porera uri mumba idzo nzvimbo dzekunonoporera dziriko zvaakuti wana wedu chaiwo kuzvikora wachaendi. Ndinoti aiwa regedzai henyu kurasa tariro mhuri yeZimbabwe zvinowanikwa. Zivai badzi mumwoyo menyu kuti chisingaperi chinoshura. Kana riri bhora ndofunga ratambwa tambo ritamba yezvino asi ndikuona kuti takuenda kumapena. Government versus population tichaona kuti zvinosvika kupi. Nedzimwe nyika dzakanga dzichipika nemhiko wana Mozambika asi wakapabva pachigaro wasingadi wachida. Ngatimbonei kuti kwatakuenda kumapena tinosvika sei. Tichasutsana padhamu chaipo. Tinotenda hangu ndiBen Adarina paBronfandeni.
Manheru akanaka vashamarari veStudio 7, manheru akanaka vateereri veStudio 7. Ini ndinoitwa John Chimhambengo ndiri kuno kuSouth Africa Joburg. Iyi nyaya yemari tiri kuitwa zvedu iyehe mari yabuda. Asi mari iyi zvinoshupa ndezvekuti kumabhanga chaiko hakucharamba kuine mari shoma, tozvangogara zvakaita. Nokuti semwenza ndisu hapana anoda kuchengeterwa mombe yake mudheni meshumba nokuti makafenzerwa. Izvozvo hazviiti kozi hauna fungidziro yekuiona iri mhenyu mombe iyo. Saiki kubhanga mari muZimbabwe zvimwe chetezvo nokuti ma certain percentage avanotora mwedzi wega wega zvavo kutoita kuti vanhu vasaisa mari mumabhengi. Saka fungidziro yangu ndeyekuti zvangu ngavachinje mitemo yekubhengi vanhu vaise mari dzavo kubhengi vachidzitorawo dziriko. Ndatenda zvangu.
Yebo 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 vashamarari veStudio 7 vanotipe nhabvu mashoko nekuteerera kwedu kwakanaka tichipawo ruziso zviri kutambudza vana veZimbabwe. Apa muri kutaura naSimon Chitiki apa ari kuno kuSouth Africa Mpumalanga. Inini ndiri kupawo yambiro yangu. Kuna Allah Munangagwa vari kuregera zvinhu zvechioma sezvizvi. vari kufungei, vari kuona, vari kuita maonerei, kana vakazvitarisa vanofungei, kana arivo baba anonga akati akatibata anofanira kutipa mazana. Kana vangaona chishorwa tese isusu vana vadiki vana nozosemusharuka wemunhu anhu anoatorawo sei oro nyika dzimwe dzinoatorawo sei kana sivana vadiki tichishora yavari kuita mumantaraunda ndapo. Ndokumbirawo kuti kana kuti zvaiita vanodini varikwanise kuexcelenda havo kusalutwa tee inini chi Zimbabwe ndaitadza kuirana kuitonga Zimbabwe vapechi vachamisa achamisa advise vangambozama advise vangambopindawo president mutsva advise zvingambodini zvingambochinjwa zvinhu vana vezimbabwe tashushikana taneta kushushikana kutaura kudai 2 liters yemafuta iri kudhura fuel iri kudhura tofamba sei kuenda kufambira hama dzedu dziri kuma dzimwe nzvimbo dzakandosiyana siyana kumatirimana toionepi mari yachona zvinhu zvakona mabasa akona muzimbabwe machona hamuna mabasa mari dzedu tiri kutambiswa dzotambiswa vanhu vanoshoresa muzimbabwe hadzine musoro hadzikwanine kukwira bhazi saka toita sei chingwa chii zviri kutodhura ai varume pagadzirisei ndabonga hangu ndaenda zvangu inini
handonzi Mr. Watson saka apa ZANU-PF inovavarira kuramba ichivhiga maelection nekuda kwekuti inozotemba kuti neMDC tinozoita unity government zvino this time hazviiti havapushe vanorumira ngavatonge nyika vakahwina maelection kusvika tapinda futi kumaelection nevanhu avo vanodeyenga vaite unity government yeyu makambovhoterei pazanupf ma ngavakaure zviribho zvakarongeka zvakadaro
vamukaseko vari dzestudio 7 ndokupirawo mundipindirewo kana mapedza kuiplayer mundiudza kuti paipai munee muchiti hamashoko yavo asina nechekuita nestudio 7 munee muchiri vei because pemunee muchingopedza kudere mune mototi tinokugokai kuti mutumire apai mati zvemashoko edu hanei nechekuita nemi muchingopedza kudere mototi kokazi saka ndokumbirawo muise shoko rinofadza vese vanoreketa ipapo ndinotenda hangu ndokumbirawo mundipindurewo kuti munozviitirei kana kuti haririko here shoko racho kana risiko mondiudza ndokupai shoko rinoita ipapo
ini ndiri kutaura ndiri kuno kubulawayo ndinonzi bonzo ndinokumbira ndinokutendai vashamarari vestudio 7 nebasa ramuri kuita kuti zivisa zvakawanzika zvatiri kumbunyikidzwa noutungamiriri huripo huroda kuti zvisazivikanwa zvino aiwa imi muri kuzviburitsa tinotenda ava manguri avo ngavatiitiriwo zvakanaka kwete zvavari kutiitira izvo aiwa kane aiwa kane aiwa kane cira dai vangudzosawo forex wasiyane nezvavari kutiitira zvokutiburitsira mabondi coin aya
nofara re vashamari vestudio 7 nofara here haa upeuma maitira acho ari kuita hurumende yedu haa zvakaoma chaizvo chaizvo ndiri kunhu hangu kunyazura haa chihurumende chacho hamene kuti toita sei takutoti dai mwari wapindira kudenga kwapinda kuti vanhu tigare zvakanaka haa upenyu wacho hwakaoma
makadini makadini vashamari vepastudio 7 ini zita ndinoita watawanda ruzvidzo haa iniwo ndinotori kunhu kutochema nehurumende iripo because zvimwe zvinhu zvavanoita soo hazvisi zvinhu zvinoitwa nevanhu vanofunga ava navanhu vanotoziva kutoti hatina tombobvira tahwina elections nekuti mabatira vari kuita vanhu ka vanotoratidza kutoti haasiri yevanhu vakavhoterwa nekuti kana dai vanga vari vanhu vakavhoterwa vaitevedzera zvinoda vanhu vachienda kuvanhu vachindobvunza kuti vanhu vari kuti chii asi nenyaya yekuti manje vanotozviziva kuti takabirira maelection ichakwana nguva mumwe munhu uchagara mumwena chete vachikona kutsiurana vachagara mumwena havambofiri pazvigaro hazviiti ichakwana nguva chaona kuti vachatama misha ndivanani ndinotenda
saka ndotangira papi pana mukoma vabvunza kuti tinotaurirei kuti ava mashoko avateereri asi nei nestudio 7 kana tichidaro tinoreva kuti mashoko abva kwamuri imimi vateereri haana kubva kuno kwatiri isisu kustudio mashoko enyu matipa pfungwa dzenyu imi pachenyu saka ndozvatinoreva izvozvo izvo mutitumire enyu mameseji enyu pawhatsapp number dzedu dzinoti 202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga imimi
pane zviri kuitika kwete zvatinofunga isusu asi zvamunofunga imimi. Tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Sangano re United Nations rayambira hurumende yeIraq kuti mamiriro akaita zvinhu anofanira kupindudzwa nekukurumidza, ikati inoda kubatsira kuyananisa hurumende nevanhu vave nemwedzi miviri vachiratidzira kusafara kwavo nehurumende. Nyika yeGambia yamhangarira nyika yeMyanmar kuInternational Court of Justice ichipomera Myanmar mhosva yokushungurudza nekuuraya vanhu verudzi rweChiRohingya vechiMoslem, izvo zvakakonzera kuti zviuru nezviuru zvevanhu ava vatize nyika iyi. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Nezviro America yakarangarira nekukudza magamba ayo pazuva rezororo reVeterans Day. Mumaguta mazhinji enyika kwakange kuine kufora, kupemberera pamwe chete nekuisawa kwemaruva pamakuva evakafa vari pabasa rekuchengetedza nyika. Vanoona nezvekufambiswa kwezvirongwa muMDC North America vaNick Mada vaudza Studio 7 kuti mabatirwo nekukudzwa kunoitwa magamba muAmerica kunovarwadzisa mwoyo kana vachienzanisa nemabatirwo anoitwa vakamborwa hondo yerusununguko muZimbabwe. Vamada vanoti ukama hwevanhu nemagamba hunofanirwa kugadziriswa, asi vakamborwa hondo ndivo vanofanira kuzvininipisa mberi kwevanhu kuti vagopiwa rukudzo rwavanofanira kupiwa.
Kuremekedzwa kunoitwa maveterans edu nehurumende nemalocal government nevanhu vese venyika ino yeAmerica. Maveterans anokosha. Zuro raiva zuva ravo ravanocherechedzwa chiratidzo chavo chekumirira nyika, chekurwira nyika, chekumirira nyika. Ine maveterans vanhu vanoonekwa vasina bato ravanomiririra munyika ino yeAmerica. Vanomirira nyika yavo yeAmerica ende vanhu vakazvipira kuti nyika yavo inge ichichengetedzwa.
Chamakaona chakakubatai moyo pane zvakaitika zvese chingatadzi chipi?
Chakanyanya kundinakidza kunyanyisisa ndechekuti munyika muno mazuva ano mune politics dzekugadzirira sarudzo dzichaitika gore rinouya muna November. Asi nezuro unoona nyika yose kubatanidza nemukuru wenyika kutaura president vaTrump vanoenda pamaveterans. Maveterans zvandataura kuti vanokasa kunge vachibva kumapato ese but vanomira vari munhu mumwe chete. Vanoremekedzwa, mukuru wenyika ovaremekedza, hamuna politics dzinoitwa, hapana chunhu chinobatanidza nyika semaonero andinozviita pazuva remaveterans. Iwo maveterans anopiwa simba nehurumende nevanhu nekuremekedzwa kwavanoitwa.
Chiri kuitwa nehurumende yeAmerica nevanhu veAmerica kuvanhu vavo vakabva kuhondo, munoona chinyi chiri kuitwa apa chinotsigira vanhu vakabva kuhondo? Munozviona sei izvozvizvi?
Izvozvozvo munhu wese aenda kuhondo mukoma wande. Hondo kureva kuti munhu aenda kundorwisana nevamwe vanhu. Vane zvinhu zvavanodzidziswa kana asina kukwanisa kuenda mukombat. Vanhu ivavo vane imwe nguva yavanoita kuvhiringidzika pfungwa. Kana vabva ikoko, nyika ino inopa vatinoti maveterans mukana wokuti vavhenekwe, vaonekwe kuti hutano hwavo hunosanganisira pfungwa dzavo zvese zvakabatana. Kana paine dambudziko ravanosangana navo sevanhu vaenda kuhondo, vanoitwa kuti vawane counseling kana vane zvirwere zvavainazvo zvakonzerwa nekuti vagara panzvimbo dzisina kukodzera nenyaya yekuti vari kuhondo. Zvino vanoendeswa kuzvipatara zviri pamusoro zvakanaka kuti vange vachirapiwa. Izvozvo zvinorakidza kusimba kwenyika, zvinorakidza rudo rwehurumende nevanhu vayo kumaveterans ayo.
Isuwo tine magamba, tine maveterans vo edu kumusha kwatakabva uku kuZimbabwe. Kana makatarisa mabatirwo anoitwa magamba kana kuti maveterans kuZimbabwe muchienzanisa nezvinoitwa maveterans kune dzimwe nyika, chii chamunoona pavamada?
Mkoma wande kuchinja kwa maita nyaya kuno ito atindangaline mfaro wakutaura kuna kakunyika ino ene kukosheswa kuneta ma veterans kana mao kuenda kuma veterans ekumisha kwedu ini njine ama zaka wanda wangabari kuhondo wazukuru mazikoma endiso wan ma veterans ekumisha kwedu wakabatwa nekuseri kweru woko nela kuruwe nika wanowa watinoti ma veterans wofuti wanu iwa watinowa wana kuti pane nguwa ya wakato piwa ataiti ma 50,000 ma 50,000 iwa waka puwa wagwesha kuti wapiwe awabaswe zakanaka waifana nge waka endesa shandisa wati kuzipatara waka enda kunana chimoyo kunjimbo zakadaru bati wanu iwa avo awana kutariswa wakatarisa na iwo pa ukuru wavo pa msoro kubira kuna wa Mugabe kusika kuna na wa kuna current president vese ala ma veteran baki chinondi waza ndecho kuti hapana mkuru senior veteran kutawa iwo ma political leaders hai. Because ma political leaders kashinji ndiyo wangawari mungu njimbo ame kliniki yaka waka iye kuti aranga liruwese gamba rinaita kuti kliniki ino ndo rapa mauma gamba kana tinabake kliniki specifically for magamba edu kuti apote achindo ongororo magamba edu wari kutambula pachikaranga imindi noti wano kwangwa ya kushaya pekutangira zvino rwadza mukoma ewande zvino zvinezvi tinavama vana vamatema danda waya ma veteran but I can't call him a veteran. He is not a respectable veteran kuma veterans enyika yeZimbabwe.
Se muchidaro vamada
nekuti havasi kutarisa ukoshi wekuona kuti ma veterans edu vanofanira kupiwa chiremerera chekuti vakamirira nyika yedu yeZimbabwe. Nyika yedu yeZimbabwe kuti tiitore kubva kuma British magamba akarwira nyika. It's not about my political leaders akarwira nyika.
Vanoona nezvekufambiswa kwezvirongwa muMDC North America Vanik Mada vari parinhare ne Studio 7.
My bad boy, is this a fake romance, boy? Am I only kidding? I simply can't understand. I get it, why you killing me? Why you killing me? Oh, whoa, whoa, whoa. I get it, why you using me? Why you using me? Oh, whoa, whoa, whoa. You seduce me with your body, then you take my money. You seduce me with your body, then you take my money.
When I ask you, never deliver. Do you know the perfect disguise? Lie to me with love in your eyes. Want it by, by a moyo. Want it by, size or roll. Then I am, never cut. In a full my okuruma.
Damn boy,
am I a damn
boy?
Is this a fake romance,
boy?
Bang
boy,
am I a bang
boy?
Am I a ATM
boy?
Damn boy,
am I a damn
boy? Is this a fake romance?
Amara Brown Akilizi, sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa zvanga zviri munhau. Hurumende nevana chiremba vari pakuramwa mabasa vabvumirana kuti angavabatsira mhurukuro dzavo ndiani. South Africa yave nemutemo mutsva unobvumidza kupinda nekubuda kwevana vasiri venyika iyi vasina mamwe magwaro. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Hwande ndiri muWashington DC nchiti mosara zvakanaka.
Soko isika tisenda